mashoko ya president wedu anga ari kuti tinoona kuti mauto zviro uno vaka bisa aiva mukuru wavo anonzi Mugabe vachitaura zvakati o nezvaanga achinzi akaresa vachitaura zvavaifungawo nenhoroondo yenyika vachitaurawo zvirimuconstitution imomo zvinotaura kuti maarmed forces anodefenda constitution pane section inotaura izvozvo vakabva vaidema section iyoyo vachitaura ivo vasb moyo vachibuda patv vachitaura kuti situation yasvika pane imwe revhel yakati kwirirei saka pfungwa dzavo idzodzo nezvavakaitira nyika zvinofanirwa kutaurwa nazvo kusanganiswa nazvo toona kuti role yavo kuinda mberi inenge yakamira sei role yevamwe vese inenge yakamira sei ende vakataridza pachena kuti nyaya dzenyika vanopindira kana vaona sekuti constitution iri kutorwa vogadzirisa maelection vogadzirisa runyararo saka hatingaregi kutaura navo tinzwisise kuti chinoita kuti vange vachipindira panovapa maelections panovapa kubvisa vanhu vanenge vachitonga vachitibvisa uyu woisa uyu vachidaro chii chatinoita kuti tigadzirise nyaya idzodzo pamwe chete
vachirumanzi munotiwo nepfungwa yavashamisa yekuti mauto anofanira kunge achipindawo munhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika zviri kutsinirwa navamafume
chokutanga ndofunga ngatizivei samazimbabwens kuti vashamisa nebato ravo remdc vanhu vanofarira nyaya dzamahumbwe vanhu vanofarira kuti vakasangana navanhu vanotaura zvinoda kunzwa vanhu iye zvino vamafume vanoti ivo havashamisa vakataura mhomho yezimbabwe ndofunga vakaona pazvitikitivha vakaona kuti kana 300 chaiye havakwani vashamisa nemdc vakurambiwa nokuti vanoramba vachiita dambe nemhuri yezimbabwe purezidendi vamunangagwa vakati mapolitical parties vane chokuita nezvenyika ino huyai tigari pamwe chete tivake nyika yedu vachamisa vakati nemdc yavo isu hatiuyiko tisu takahwina ikoko hatisi takambouyako zvachose iye zvino zvoshamisa zvemazimbabwe kuzve vachamisa vatoita uten pachirungu nokukurumidza kuva kuda kutaura uyezve kana uri munhu mukuru uri leader wepolitical party hautauri paruzhinji kuti dezvadai dezvadai zvavanotaura izvi kana vanga varimo mupolad yacho sezviri izvo zvavaizosajesta varimo mukati navamwe mapolitical party zvoona kuti zvinoita sei tingangopeta zvangu mbudzo indichi mdc yakarashika ichagara yakarashika ende chainoda kuunza muno muzimbabwe hapana zinoziva kuti ndo vakatunzira masantin saka chavo chavanoda hapana
vamafume zvii zvamungataura
isusu takati hatiindi kunhaurirano yavakaunganidza vamuteki yavakaunganidza vamwe vese voti kwai ngatiitei matoks haiwa izvozvozvo takaramba saka isusu tiri kuti haiwa tokubetserai vari nenyuu matadza kutonga tokubetserai totaura neni mogarana vachamisa mavakatorera mbudzi tochikuudzai kuti mbudzi dzinovhutwa sei ndava mazano havana ivo muridzi ari papa akaiswa nemauto deputy wake akabva kumauto minister of foreign affairs akabva kumauto minister of agriculture akabva kumauto kwese kwese kwavaisa kwakabviwa kumauto saka mauto ane zvavanofunga nezvematongerwo enyika pane hurukuro yatiri kufanirwa kuita navo kuti tizwisisane kuti vodivei pari kunyatsovava ndepapi noroondo nehurukuro dzoitwa nyika yoenda mberi vanhu vezimbabwe vogara zvakanaka
vachirumanzi tinoonawo muna 2017 mauto akapindira munyaya dzezvematongerwo enyika chii chamungaita kuti muti havafanange vachipinda munhaurirano
mauto ezimbabwe mauto atingati pachirungu ari very distinct vane sisa mauto ezimbabwe vakuru vacho ndo vakabva hondo yechimurenga yechipiri asi vanoziva kuti mauto basa ravo ndorokutipinda nyika havasi mapolitici kana kuti vezvamatongerwo enyika mukuru wavo ndikomandant unova ndivo presidenti emasonisa mbuko munangagwa kana vamunangagwa variko zvinoreva kuti mauto akatomiririrwa zvinoreva kuti vesi yavo vakamiririrwa zvinoreva kuti mapurisa akamiririrwa nekuti ndo masecurity forces kana mastructures anorekogonaizwa muno muzimbabwe saka handioni kuti baba nezvizukuru zvinozogara pamwe chete kwete
vamafume takanzwa mauto achitaura kuti haazofi akasaruta munhu asina kuenda kuhondo munozviona here vachizoremekedza vachamisa vari kuvakoka munhaurirana
havaizvitaura izvozvo vatsvangirai vakasalutswa vanhu vakaita sevachadambuka maoko vachisaluta vatsvangirai vari prime minister wenyika vatsvangirai vakasengwa nehelikopta yeamy kuinda kundovariga kumusha kwavo saka nyaya iripo ndeyekuti hakuna muzimbabwen ari better than the other tese tiri equal before the constitution tese takainzana pamberi pamwari tese tinonge tine chinangwa chekufadza vazhinji vezimbabwe munguva yavatsvangirai vari kutonga navamugabe vanhu vakafara vakatenga mota vakadya mari usa rikauya munyika kutonga kwavamunangagwa usa nemari chaiyo yatiza munyika haichabatiki yakungooneka mufoni semeseji yerufu
vachirumanzi mashoko enyu ekupedzisira
kune chinhu chinonzi mutemo kune chinhu chinonzi policy vangani vanhu vatinoziva vakatakurwa zvitunha zvavo namalimozini asi mupfengwa akasina kumbotenga bhasikoro ndofunga iyoyo anezvevedzuku wawa kuti ndinoreva kuti kudini right nyaya yamunotaura yamasoja ndozvandataura ndikati masoja edu ari well disciplined they know kuti nhamo yavanosangana nayo kumafemi nhamo inosangana nemaparents avo nhamo inosangana nehama dzavo inokonzerwa nemdc full stop and hazvibvi zvakachinja hatigoni kuva equal tested before the law kune equality ndokwamwari nekuti ndiye akasika vanhu izvezvi
vachaiavanhuaaaaaaiquality
yacho iriko iyoyo saka
tisaamaproblems
atinawo munhu nhasi ari so complex ndakangoti vamafume nenhenjeri dzavo kazva zvakanaka chose kuti vasiyane nana fdc vavo vajoine pato ravanhu ndokuti tigovaka tine pfumbaakaramba vari ikoko vari kuramba vachirashika.